Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 13/2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 122. Mutori wenhau Hopewell Chingono nhasi anotarisirwa kumiswa mberi kwedare achipa humbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 122, zvichitevera kufa kwevanhu 17 nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 4,893. Nezuro vanhu vanoita 75 vakabatwa nechirwere ichi. Vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe kunze kweumwe chete akabva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika 71. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 23 vafa nechirwere ichi. Dunhu reMasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete ne 1,620. Mutori wenhau Hopewell Chingono nhasi anotarisirwa kupa humbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri asi mudare munenge musingabvumidzwe veruzhinji nevatori venhau. Chingono akasungwa mwedzi wapfuura chikunguru achipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana zvakanaka munyika. Chingono akanyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake. Nhasi ari kuedza zvakare kukumbira kupiwa mukana uyu. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chinovakashamadza sezvo Zimbabwe yakagara ichinetsa vatori venhau vanonyora zvisingadiwi nehurumende. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Muchangwa, havana kudayira nhare mbozha yavo.
Hapana zvinoshamisa. Hurumende yavamune vana Munangagwa havadayire nyaya yonzi freedom of the press. Vanoda majournalist anonyora zvavanoda. Ukanyora zvavasingadi unopinda munhamo chaiyo. Saka ndozviri kuitika kuna Wachingono. Pane majournalist mazhinji chaizvo vana Jeff Nyarota nevamwe wese vanoti vakaburisa chokwadi panyaya pezvikuitika kuZimbabwe vanosungwa. Hazvitoti mboshamisa ba. Kuchengetwa kwaitwa mujeri ndokushanda kwaanoita hurumende yacho. Ukasavasapota ukasanyora zvavanoda then kujeri ndokwaunoenda.
Ko zvino nyaya yakaita seiyi zvainoonekwa nenyika dzakawanda dzepasi pose vanhu vachiridza mhere pamusoro penyaya yakadai vanenge vachifunga kuti zvakanakira nyika here izvi?
Havana nebasa zvinotaurwa nenyika. As long as vachigara vachitonga nika wano nuko na kushauda ku London ku Washington kunika dress around the world awaterere ba ndofunga makanzi kwa hiyo wamunanganga wachiti isusu chinongo kwa chingotonga tichingotonga ndozo wano ita isusu
kwa zino kana madzisawira avo akaita se South Africa vachitadza kuvaterera zvingasvika kupi izvozvizvi kana hurumende ichingoita madiro kuti munharaunda mune dzimwe nyika dziri kunetseka nevanhu vekuZimbabwe vari kutiza kumusha kwavo
mataura is shoko izwi rakasimba chazvo rekuti masawira ka masawira wanombonigiri here wanombobata zvinhu wari serious here wanenge wachiseka wachiri watii wachidya macookies mucharangarira gore rakauya wambeki kuna wamugabe wanhu weopposition wachiurayiwa wambeki wakabuda pamberi kwevanotapa nhau wakati hapana problem yandiriona muZimbabwe ndokuflya wachienda saka ini ndinoti kanganwai neSouth Africa kanganwai neAfrican Union kanganwai neSADC hapana zvaanoita ngekuti masawira vanonzwanana
avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Sangano reFast Forward Community Development Center rinoti rinofara chose nokuwaniswa mukana wekuti rishande pamwe nesangano reWorld Health Organization mukupa zvidzidzo pamusoro pekungana kwevanhu kana kuti mass gathering management munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Mukuru weFast Forward Community Development Center uye vari chizvarwa cheZimbabwe vaAxon Potera vanoti mushure mekuona dambudziko rinokonzerwa nekuungana kunoita vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira misangano yezvematongero enyika kuratidzira nezvimwe zvakadaro sangano ravo rakasvitsa chikumbiro kusangano reWorld Health Organization kuti ribude nezvidzidzo izvi. Vapotera vanoti World Health Organization ndiyo inofambisa zvidzidzo izvi. Sangano ravo rozobatsira nekusvitsa zvidzidzo izvi kuvanhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kosi yatiri kutaura nezvayo kana kuti zvidzidzo zvatiri kutaura nezvazvo zvinonzi izvo pachirungu Mass Gathering Risk Assessment Program. Izvi zvinenge zvichireva izvo kuti titarise nzira dzokuongorora nokuona kuti chirwere chinotapurirwana sei panenge pakaungana vanhu ende tingaminimiza sei kana kudzivirira chirwere ichi cheCOVID-19. Ndo zvinoreva kosi yacho. Kosi yacho ine mamodules mana. Yekutanga inenge iri introduction kana yatinoti mavambo, inenge ichitidzidzisa nezvemhando dzemagungano atinawo. Yepiri inenge iri generic. Generic zvakangofanana nokuti general. Ndezvi zvatei tichitarisa kuti inotarisa zvikuru kuti pamagungano atinawo akasiyana-siyana ndeapi marisks atinawo isinganyasi kutarisa kuti gungano ripi kana kuti nderipi. Yobva ipapo tozoenda pane yetatu. Yetatu inenge iri risk assessment yakatarisana nezvemasports kana yatinotiyo mass gathering risk assessment for sporting activities. Saka iyo inenge yatarisana nemasports sezvamunoziva kuti bhora kuchamhembe kuAfrica mutambo webhora ndiwo unonyanya kuunganidza vanhu nemimwewo mitambo yakasiyana-siyana. Manje iyoyo inenge ichitarisa zvikuru paizvozvo zvemitambo samatauro yandaita. Then tozoiti yechina inenge yakatarisana nezvemarisks anowanikwa pamagungano akaita sechurch atinoti mareligious gatherings. Saka izvozvo ndizvo zvidzidzo zvinenge zvichidzidzwa nevanhu. Muchidimbo ndingati ndo mamiriro akaita kosi yacho mukoma Jonga.
Ndiani anofambisa zvidzidzo izvi vapotera?
WHO ndiyo inofambisa zvidzidzo izvi. Asi zvatinozoita ndezvokuti kuti zvidzidzo izvi zvisvike kuvanhu tinenge tobatsira isusi sesangano rino shanda nokuona richirwira budiriro yevanhu kumaruwa yatinotiyo community development. Saka tinenge totarisa kuti no isu tinofanira kubatsira papi. Tinoita tenderano neve WHO toona kuti isu tobatsirawo papi kuti zvinhu zvigone kufamba, asi ownership yecourse inenge iri ye WHO.
Ndiana anofanira kunge achipinda muzvidzidzo izvi uye vanosarudzwa sei?
Zvidzidzo izvi hazvisarudze, zvinobatsira vanhu vanoshanda mumaministries ehealth nevanhu vanoshanda nezveutano. Kwozoti vanhu vari mumaorganizations akasiyana siyana anenge achibatsirawo vanhu kuti vazive nezvechirwere ichi, zvidzidzo izvi zvinogona kubatsira. Kwozoti maindividuals vanogona kuitawo zvidzidzo izvi kuti vagone kunzwisisa risk yavanosangana nayo kana vakange vari pamagungano andambotaura pamusoro paya. Saka ngatiti in general munhu zvake unogona kupinda muzvidzidzo izvi, asi vanhu vanofanira kunge vachipinda pazviri vanhu vanoshanda nevanhu vakawanda, especially mapastor nevamwe vemachechi, ndivo vanofanira kuti vaone kuti zvidzidzo izvi zvisavapfuura. Tozotarisa hurumende, vashandi vehurumende especially vari kuhealth vanofanira kutora zvidzidzo izvi kuitira kuti vagogona kubatsira hurumende panenge pachiita magungano akasiyana siyana.
Avo vange vari mukuru weFast Forward Community Development Center vaAkson Potera vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pekumiswa mberi kwedare nhasi kwemutori wenhau Hopewell Chingono, uyo ari kuda kupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake. Mudaily News mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vamupaka mambete vanoramba mashoko ekuti nhumwa dzemutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa dzakaramba kusangana nevemapato anopikisa nemasangano akazvimirira vachiti nhumwa idzi dzichadzoka zvekare. Muchronicle bazi rezveutano rinoti vanhurume ndivo vari kunyanya kubatwa nechirwere checovid-19 kupfuura vanhukadzi, zvichinzi zvikamu 55% kubva muzana 55% zvevane chirwere ichi vanhurume. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko kustudio 7 uko ndini Tobias Machengete kuZambia. Chiti nenhamo iri muZimbabwe kudai yatishungurudza namapepa nechikoro takaenda kutambisa mari dzavabereki tichinodzidza, iye zvino takungosuhwa nenhamo takangogara wakadzidza neasina zvakangofanana. Nyika yaparara, nyika haichina kwokuenda. Vatungamiriri vangova moto wadihwa mvura, vangodzima havachazivi zvokuchaita vakungova kungobata pari pose havachazivi zvokuita. Uye imwe nyaya inondihwadza ine nyaya yekushungurudzwa kwevanhu vemDC Alliance.
Hey, musi wose paStudio 7 pano mufara nenyuzi dzemutipa dzinofadza mhanu. Hai varumeka, munoziva zvaakuitika muZimbabwe, toita wekwa kutoshaya pfungwa kuvanhu vari kutonga, varume vedu vari kutonga, nekuti havangasungi vanhu vanoti tiringotaura kune purezidhendi zvichemo zvedu. No, is the only way kuti mupurezidhendi anzwe kana mai akaenda pastrike asunga zveproblemu dziripo dzacho. Varume, nyaya yenyu ndeyei? Akadai zvitaurwa zvinhu zviripo zvacho. President ona zvokuita kuti osota senevanhu, because if he still needs those people to vote for him on the next election, why achivarambidza kuti vataura zvichemo zvavo? Is there anything wrong with that? Hakumanaka hai zvinode Mwari zvinhu zviripo muZimbabwe, zvinode Mwari. Hapana nyika yakambobzvanyirwa kudai sedu panyika yose pasi rose.
Makadi zvenyu vashamara vestudio 7, ndinoitwa baba Valeria, tiri kuno kuSouth Africa. tinoshushikana nokubatikana nezvinotaurwa nevanhu vezanupf kuti anzi maopposition ndo vanenge vachiwesena ikonomi yenyika. Aiwa, izvozvo ndinorambirana nazvo, ndinorambirana nazvo. Ivo ndo vakazviisa pazvigaro izvozvo nekonikoti yavo vakati vanogona kutungamirira. Vanoti purezidendi wedu vachamisa takavasarudza tisu vanhu tisu tinoziva zvatinoda. Handiti saka isu tinoti vachamisa ndo purezidendi wedu. Handiti zvavo zvavanenge vachitaura izvo kuna vanhu vanosabhugeja ikonomi kudii. Aiwa, ivo vakazviita vana baba vanhu vezanupf. Handiti ngavachipurufa kuti ubaba hwavakaziita ivo ngavachitaridza kuti vanogona kutibetsera isu tirione mabasa. Zvinhu zvese zvifambe zvakanaka, macivil servants vanotambire maus dollars, nyika idzokere pakanaka. Hey, vamugabe vakanga vachitori raiti pana munatorarama sei kana vanhu vachinoita zvinhu zvecovid vanorarama sei. Zvinhu zvecovid hazvibiwe nokuti zvinhu zvakaya kuzobetsera vanhu vazhinji. Zvinhu zvavakatopuhwavo kati ndo zvinhu zvavava kutora. Saka vanhu vasina mwoyo navanhu, havana rudo navanhu, asi vanoda kutishungurudza kuti tife tichingotambura. Saka tiri kuti aiwa pana vachamisa isu hatibvi ipapo. Whatever kupe namunzora vari kupiwa mari nevanhu vezanupf ende vabva vabudisa pachena kuti inyoka, tabva tazviziva.
Ini ndonzi Fanuel Ncube, ndiri kubhinga kulusulu. Inini nyaya ndinoda kutsaura chinondishamisa ndechekuti pane muchinda vanonzi Mugwadzi. Matauriro ezanupf chokwadi, vanhu vezanupf havakwanise kutaura. Kana pachitaurwa nevanhu vezanupf, matauriro avo avaratidze kuti vanhu vakuru, uyezve zvavanotaura zvacho hazvina chiremerera. Havaremekedzi ruzhinji rweZimbabwe, vanotaura madiro avo. Chokwadi, handizivi kuti ZANUPF yacho inovadzidzisa kusagona kutaura here, asi ndozvandinoona inini kuti vakawanda vezanupf vanotava munotaura navo, asi ukateerera mashoko acho avanotaura, mashoko acho haana hunhu, haana chiremerera.
Makadi vashamarari vestudio 7, makasimba here? Ndokukwazisai mese nemufaro. Ini ndiri kusouth africa, kueastern cape ndokwandinogara, mwana wezimbabwe. Hakusi kugara nerugare, hakusi kugara nekuda, kutambudzika. Ende nemamiriro akaita situation yemunyika medu, dai zvaibvira ndoti vatungamiriri dai vaita ruzivo runoita kuti mhuri yezimbabwe iwe nerusununguko. Chinondinetsa ndechekuti makati takadzinga mabhunu aidzvinyirira. Ko, iwo udzvinyiriri hwacho hwakasara uhwu ndiana anokwanisa kuhubvisa? Tingatodemba kuti dai mabhunu aya anga arimo zvanga zvitori nane, nekuti izvozvi tine dzimwe nyika dzatinoyemura dzine mabhunu iwaya akadzingwa muZimbabwe. Zvanga zvakakosha, zvanga zviri zvekutora masimba avo. Dai vakatora masimba avo vakaisa mukati memaoko avo, makasiya mabhunu arimo, zvimwe kwekuda nerimwe saidhi dai tiri kubatsirikana. Nekuti zvinhu zvizhinji zviri kushayikwa muZimbabwe, munoziya pane muchena zvimwe zvinhu hazvishayikwi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chiremba vane mukurumbira vari mukuru we National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, vanoti havana chokwadi kuti mushonga kana kuti vaccine ye coronavirus inonzi yakawanikwa ne Russia unoshanda zvakakwana usingakanganisi vanhu. Russia yakazivisa nezuro kuti yave nemushonga uyu uchawanikwa nevanhu veku Russia munandira gore rinouya 2021. Vanhu vanopfuura mamirioni makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi pasi pose, vakafa nechirwere ichi pasi pose vachiita zviuru mazana manomwe ane makumi matatu nezvisere 737,000. Dr. Frank Guni vanoti America ine mishonga miviri yasvika padanho rechitatu rekuedzwa, asi vanhu vasanyanya kufara nekuti mishonga iyi ichatora nguva kuti itange kushandiswa neruzhinji rwevanhu.
Iyo America pachayo yava pedyo, tine mishonga miviri pari zvino iri muthird phase matatichitaura umu, kureva kuti yasvika pachinhambi chokupedzisira pekutestwa iri kuitwa randomized testing. Mumwe mushonga unogadzirwa neModerna, umwe uchigadzirwa nePfizer. Yese iyoyo yatanga final phase. Kana maresults azobuda ndopatinozinyatso kuziva kuti muhwandu hwevanhu jekere mishonga inonyatso kubatsira zvakanaka here. Ndo zvatingati tingataure. Ndingapete zvakare ndichiti vanhu ngavasafarira zvavo kuti kuive event kaona iyo dzo mishonga yenhombai, hazvireve kuti chirwere chinenge chatokundwa. Zvinongoreva chete kuti vanenge vasati varwara nacho vakabaiwa nhombai zvinovabatsira mukurarama, asi vanhu vakawanda vane aya atinoti ma-pre-existing condition vanogona kuramba vachizongofa kunyange nhombai yavapo.
Dr. Guni, mungatiudzei pamusoro pemushonga unonzi neRussia yauwana?
Zvatiri kuziva pari zvino maererano nemushonga wenhomba kana kuti vaccine yagadzirwa kana kuti yashambadzwa nenyika yeRussian Federation kuburikidza nemutungamiriri wayo vaVladimir Putin, tinoziva kuti mushonga uyu kana kuti nhomba iyi iri kunzi Sputnik 5. Kambani inogadzira mushonga uyu inonzi Gamaleya Research Institute. Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology inotsigirwa nehurumende yavaPutin yeRussia. Mushonga uyu uri kunzi iwo wati waratidza yatinoti efficacy kana kuti kubatsira kushanda zvakanaka ne safety levels dzakanaka chaizvo mumaprimates. Ndo first phase vakaitawo zvakare matest nevanhu vashomanana, asi hausati waitwa kuti upinde muthird and final phase inonzi randomized testing. Iye zvinezvi Russia haisati yaudza dzimwe nyika, haisati nyatsotitaurira kuti mushonga uyu chaiwo mune chizvii zvavakasangana vakazvishandisa sei.
Mushonga uyu unofanirwa kuitei?
Mushonga uyu chaunoita ndechekuti unoita nhomba yekuti kana ukabaiwa jekiseni rine mushonga uyu ukazoitwa exposed kana ukazofema mweya une COVID-19, COVID-19 inoshaya simba rekukurwarisa kana kukuuraya. Ndo zvawakanangana nazvo mushonga wevaccine. MaRussians vari kuclaima kuti mushonga uyu vaccine yavo vanofungira kuti ichagara mumuviri mevanhu kwemakore maviri, zvinoreva kuti kana ukashanda chaizvo chaizvo nemazvo, zvinoreva kuti makore maviri anozoteera mushonga uyu unenge uchingoshanda kana ukasangana neCOVID-19 haurware zvako. Asi toda kuti vanhu vachenjedze kuti iyo pachayo Russia yataura kuti mushonga uyu uchawanikwa kuruzhinji rweRussia mugore ra2021 muna mumwedzi wandira January 2021.
America inotii pamusoro pemushonga uyu?
America sedzimwe nyika dzakawanda tiri kutarisa mushonga uyu tine kamubvunzo kwekuti Russia yamhanya kukurumidza kundotaura kuti yaita zvese izvi, asi tiri kunzwisisawo zvakare kuti vakashandisa an existing platform, vakatora mishonga yavanga vachishandisa kudzivirira vana Ebola nezvimwe zvirwere zvakada kundofanana nechirwere cheCOVID-19. Saka it's possible zvavari kutaura, asi America sezvakangoitawo dzimwe nyika pane mubvunzo wekuti tingati muchirungu there is skepticism yekuti hatinyatsogutsikana nezvekutaurwa neRussia nekuti haisi kutiudza zvese zvairi kuita nemushonga iyoyu.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Mutambi wemuZimbabwe Chinoka Dewere achine tarisiro yekutamba nevakomana vakuru munhabvu pasi rese muUEFA Champions League kunyange hazvo chikwata chake chakakundikana kuFrance. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Izvi zvauya mushure mekunge chikwata chake cheLyon chakapinda makota finali eUEFA Champions League. Kunyange hazvo chakarohwa 2-1 neJuventus muAllianz Stadium. Lyon iyo yakapedza iri pachinhano chechinomwe makundano eLeague muFrance ndokurohwa zvekare nePSG mufinal yeFrench League Cup inofanira kutora mukombe we-2020 Champions League kuitira kuti ikwanise kutamba muEurope gore rinouya. Lyon ikatadza kutora mukombe uyu Kadewere nevamwe vake havakwanise kukukwidza muEurope sezvo PSG neMarseille dzakabudirira kutamba muChampions League ukuwo Lille neRennes dzichitamba muEuropa League. Asi rwendo rwekutora mukombe weChampions League huri kuenderera mberi mushure mekuita mangange 2-2 neJuventus. Asi Lyon iri kuenderera mberi mushure mekumwisa chibodzwa kunze kwemusha. Lyon yakakunda Juventus 1-0 mumutambo wekutanga pamusha payo, asi hapana aitarisira kuti Lyon ingabuditse Juventus makwikwi aya. Izvi zviri kufadza Kadewere uyo ari kutarisira kusangana mapendekete nevatambi vane mukurumbira pasi rese muChampions League. Vatambi vakaita sa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappe na Neymar nezvikwata zvavo vakatobata kare nzvimbo dzavo muChampions League ya2021. Kunyange hazvo zita rake risati rasimuka kusvika apa, kune vamwewo vakaita sava Malvin Makunike vanofunga kuti nerimwe zuva Kadewere wacho achasimuka kusvika panana Neymar vacho.
Uya uya anogona bhora ende akaramba nechindangwa akaisa effort anogona kusvika ana Neymar vayaka tinokadero kumberi anogona kufurira.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi rakadewere, mutambi uyu ari kuda kubatana nevamwe vatambi vemuZimbabwe vakaita sa Bruce Grobella, Marvelous Nakamba, Benjani Mwaruwaru na Costa Namoinesu avo vakambotamba muUEFA Champions League. Mutambi uyu inhengo yechikwata chenyika cheMaurias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mukira kumonasi ariko kubudasi ungave kubora chemure usanyare tinosangana kumbare nekuti chitaru chemumwe chicha chemumwe sakandongedza nechigunwe ungave kubora chemure usanyare tinosangana kumbare kunyango chida ulani yaitikwa na chekichani ili popa positioni zvimwe unoda sesfo yabasina polo
kambo kanobva kuna King Shady Bero. Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave 122 122. Mutori wenhau Hopewell Chingono nhasi anotariswa kumiswa mberi kwedare achipa umbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri. Tashika kumagumo, echurongwa chedu chanasi. Iva inesu zvekare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndauti muswera zvakanaka.